manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 15 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika uye vaive murwiri wekodzero dzevakaremara vaJoshua Malinga vanoradzikwa kuHerozi yekaMuHarare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira nekudara havazomboifi vakabvumidza vekunze kupindira. Asi vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti Zimbabwe inofanirwa kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga. Nhengo dzebato RCCC dzinosanganisira umiriri wePelandaba Chabalala muparamende vaGift Seziva nemutevedzeri wameya weHarare Muzvare Kudzai Kadzombe dzinomiswa pamberi pematare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti Zimbabwe nyika yakazvimirira nekudaro havazombofi vakabvumidza dzimwe nyika kupindira munyaya dzematongerwo ayo. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuradzikwa kwegamba renyika uye vakambove meya weguta raHarare pamwe nekuvewo chipangamazano chemutungamiri wenyika munyaya dzevakaremara vaJoshua Malinga pamarinda emagamba enyika eNational Heroes yekaMuHarare. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
VaMnangagwa nevamwe veruzhinji vaungana pamarinda pavarumbidza vaMalinga vachivatira ive gamba rairwira kodzero dzevakaremara vachiti upenyu hwakararamiwa nemushakabvu hunozadzikisa chirevo chekuti hurema haurevi kuti munhu achagoni kuzviitira mabasa. VaMnangagwa vati vaMalinga vakaremadzwa nechirwere chemheta makumbo polio.
In government, Colonel Malinga was instrumental in making sure that both the policies of the Revolutionary Party and government were aligned and sensitive to the interests of persons with disabilities
Vari senator nengo ye politburo uye chipangamazano changu muhurumende Comrade Malinga vakabata basa guru mukona kuti zviga zvebato ririkutonga reZANU-PF nezviga zvehurumende zvinobatsira vane hurema. Mushakabvu uyu mucherechedzwa kuti hurema haurevi kuti hunodzorera shure mabasa anobatwa nemunhu muupenyu.
Vatiwo vaMalinga vakazvipira kurwira nekumirira Zimbabwe vachiti Zimbabwe haizombobvumi kuti dzimwe nyika dzipindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
They continue in their devious attempts to create chaos in our country. As a sovereign nation, we will not allow interference in our internal affairs. We say no.
Vari kuramba vachienderera mberi nenzira dzavo dzakaipa kukonzera kusagadzikana munyika yedu kuti vakokwanisa kuba zvivanikwa zvedu asi izvi hazvizofa zvakaitika pasi pehurumende yedu. Zimbabwe nyika yakasununguka uye hatizobofa takabvuma kuti vekunzi vapindire munyaya dzedu dzemunyika hatimbozvibvumiri.
Nhengo yeCitizens Coalition for Change Senator Felix Mafasbanda vati vari kuchema nemhuri yekwaMalinga vachiti Zimbabwe inofa kutorwa kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga sezva vati zviri kukurudzirwa navamunangagwa.
Hatikagarika isina shamwari zvichada kuti vanhu veZimbabwe vanyatso decide kuti vanoda here mutungamiri anoda kugara ega senherera. Isu we are living in a global village through inyika dzinofanira kudyidzana.
Mumwe wavauya kuzoonekana navamalinga vaDavid Ngala avo vakaremara uye vachibva kubulawayo vati mushaka bvasi yagwanza risingavhariki.
Takarasikirwa isusu vanhu vakakuvara, hatizivi kuti shuwa mari angatiitira sei kuti tigowana mumwe munhu akaita semalinga achatora zvichemo zvetu echiindisa kuna president.
Amai Revai Lucia Chivasa vakaremara zvakare vati vakadzidziswa kuzvimiririra nekuzviriritira navamalinga.
Vakatizvidzisa kurwira kodzero dzedu, vakatidzidzisa kuziva kuita mabasa okuzvishandira nemaoko edu.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANPF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mushandi mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato iri vaFarai Marapira kuti tinzwewo divi rebato ravo panyaya iyi. Vamalinga vakashaya nemusi wechishanu chapera mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutewedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaGift Ostalo Siziva pamwe nedzimwe nhengo shano dzebato ravo dzinosanganisira mumwe miriri weparamende vamiswa pamberi pedare ramagistrate mubulawa yonhasi vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata sarudzo pamwe nemitemo inobata nyaya dzemhirizhonga. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pamhosva yekutanga vaSiziva avo vanovewo mumiriri wechavalala pelanda vamudare reparamende nevamwe vana vanoti vaErnest Rafamoyo, Muzvare Tendai Masocha, vaSarenda Kapoikulu vanove mumiriri weBulawayo Central mudare reparamende pamwe navaSimba Rashidhuwe vanove kanzura muguta reBulawayo vanonzi vakatyora mitemo kuburikidza nekutuka amai Soneni Moyo vaikwikwidzana vaSiziva musarudzo musi wa11 Nyamavhuvhu. Pamhosva yechipiri vaSiziva ne vamwe vavo vanosanganisira zvekare varafa moyo Muzvare Masocha, vaDhuwe nemumwe zvekanzura weBulawayo vaLavo Mwinde vanonzi vakabvarura magwaro ekutsvagisa rutsigiro aamai moyo musi wa16 Nyamavhuvhu. Gweta revatanhatu ava vatina Sherunganga vatsanangurira Studio 7 nezvemhosva dzakatarisana navaSiziva nevamwe vavo.
Vari kunzi vakamutuka, saka trial date ravapo tikunzi musi wa29 nyaya inenge chiuya ichizotongwa mudare. Pane imwe yacho futi yavari kunzi ivo vakabvisa maposters aSoneni Moyo angari double candidate. Vari kunzi mhosva yakaitika musi wa16 August. Kuri kunzi vakasvika vakadefesa vakavhara posta rake vachiisa reCCC pamusoro, saka iyoyi futi iri kuuya futi for trial musi wa29. Saka nyaya dzese idzodzi dzese dziri 2 ndo dzauyiswa pamberi pedare.
Mutongi wedare raProgress Murandu vati mhosva yekutanga ichatanga kutongwa musi wa29 Gunyana uye zuva rekutanga kutongwa kwemhosva yechipiri richaziviswa musi mumwe chetewo. VaSiziva nevamwe vavo vari kutongwa vachibva kumba uye havana kubvisiswa mari yechibatiso. Uku kumatare aMajor Street muHarare, mutevedzeri wameya weguta iri Muzvare Kudzai Kadzombe avo vari kupomerwa mhosva yekurova imwe nhengo yeZANUPF munguva yesarudzo vanzi vadzoke kudare musi wa2 Gumiguru. Vachitaura kuvatapi venhau mushure mekunge vabuda mudare, vaSiziva vati kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo kunoratidza pachena kusagadzikana kwezvinhu munyika. Vakati bato ravo rinoramba rakasimba nerekuti munyika mitwe sarudzo itsva dzakachena.
Haungatori mberi kwawina loto woenda kumurova vana kumba, unotora vana munocelebrate nekuti mahwina. Zvinoratidza kuti ava vari pavana kuhwina inyaya yekutyidzira vanhu kusungwa kwevanhu mukaenda kumareserva kunana Muguzano ari kutyidzirwa ninyazi mtu waka votera shandu.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri wezanu PF wa Christopher Mutsvangwa pamwe nemushandi mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vafarai marapira asi nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kubatika. Zvichakadaro pamboita kukandirana makobvu nematete panze pedare reWest Common Edge pakati paamai moyo nevamwe atsigiri vebato reCCC avo vange vachiti amai moyo havazi nhengo yebato iri uye vari kushandiswa nevamwe vanhu vavasina kudoma. Amai moyo varamba kudavira mubvunzo wekuti iwe nhengo yebato reCCC here zvechokwadi kana kuti kwete. Vati Zimbabwe Electoral Commission yakatambira magwaro avo ekukwikwidza musarudzo dzeparamende pasi pebato reCCC zvisina mubvunzo. Vakativo sechizvarirwa cheZimbabwe chakakwana ikodzero yavo kupinda mumakwikwi ekusarudzwa kuva mumiriri weparamende. Zvisinei kuti nyaya idzi hadzisati dzatongwa, amai moyo vati vane umbowo hwakakwana hunoroverera vasiziva nevamwe vavo. Amai moyo vati vanhukadzi munyika vanotya kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri nekuda kwekuti vanonyombwa nenzira dzakasiyana-siyana kana kutyisidzirwa, vakati tsika iyi inofanirwa kupera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe nasi yabatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere kana kuti International Day of Democracy. Vanorwira kodzero dzevanhu nemapato anopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zuva ranhasi rinouya apo vebato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change nevanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa zvichitevera sarudzo dzakashorwa nevazhinji vakadziongorora vachiti hadzina kuitwa pachitevedzwa zviga zvinokurudzira utongi hwejekerere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vati zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongi hwejekerere uye zvinofanira kugadziriswa.
Saka demokrasi yedu iroda kuti tariswe ipapo kuti toita sei kuti mitemo yedu yemaelections titi tikaita maelections hatizowani kusungwa kunoitwa vanhu kana kushungurudzwa before maelections, after maelections uye pamaelections pacho.
Vaimbo vegurukota rezvemari pahurumende yemubatanidzwa uye vari Gweta vatendai biti vatiwo kushayikwa kweutongi hwejekerere kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Zimbabwe nedemokrasi hazvina ukama, zvakanyengerana vakadzi. So zvatiri kuona ndezvekuti takapinda the worst election yatatamboona pasipose, the election of 23 August.
Mutauriri weCCC vapromise Mukwananzi avo vanoti vari kugara muupoteri nekuti vari kutya kushungurudzwa vanoti zuva ranhasi harina zvarinoreva nokuti Zimbabwe iri kutodzokera kumashure pamusoro penyaya dzeutongi hwejekerere.
Tingataura zvedemokrasi here muZimbabwe? Hamuna demokrasi and hapana shungu kana chishuo chokuti paite demokrasi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubato riri kutonga sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu. Asi mumwe wevechidiki muzanu PF vapita matangi vaudza Studio 7 kuti munyika mune utongi hwejekerere. Vatiwo Zimbabwe inoita sarudzo makore mashanu ega ega vemapato anopikisa vachiita madiro ajojina uye izvi ndizvo zvinofanira kupembererwa pazuva ranhasi.
Tinoita makore kana kusvika makore 10 tisina kumboona mutungamiriri webato rinopikisa achisungwa achirega achiitwa zvaanoda pamwe pacho achinyomba hurumende pamwe pacho achiramba kunyange kuremekedza mitemo yenyika.
Mumashoko aro ekucherechedza zuva ranhasi sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights rati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vari kumbunyikidzwa zvichitevera sarudzo dzemwedzi wapfuura. Sangano iri rati veruzhinji havachina chivimbo nemapazi ehurumende anofanira kuona kuti munyika maita utongi hwejekerere akaita sematare edzimhosva neZimbabwe Electoral Commission. ZimRights yakurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu kuitira kuti mapazi aya aite basa asina divi raakarerekera kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti vatungamiriri vaite zvido zveveruzhinji kwete zvavo ivo. Munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza vati vachaburisa gwaro rine udzamu pamusoro pezuva ranhasi asi vakakurudzira veruzhinji kuti varemekedze kodzero dzevanhu vachiti pane matanho akawanda ari kutorwa nehurumende kuitira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Vati nyaya yekuti vanhu vari kutaura nhunha dzavo inoratidza kuti hurumende iri kuvapa mukana wekuita izvi, uye vati vanoda chose kuti vanhu vataure zvese zvinovanetsa kuitira kuti zvigogadziriswa. International Day of Democracy izuva rakatanga kucherechedzwa neUnited Nations muna 2007 senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pasi rose, uye rinocherechedzwa musi wa15 Gunyana gore roga roga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vazivisa kuti uwandu hwevanhu vafa netsaona yemafashamu yemvura muguta reDena riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi hwakwira kusvika kuzviuru 10,300 kana kuti 11,300. Guta iri radzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva dzakatarwa paine tarisiro yerimwe dutu rakasimba ringangouya kusvika nemugovera pachityirwa zvakare mamwe mafashamu. Vashandi vangangosvika zviuru 10,300 kana kuti 13,000 vanoshanda mumakambani matatu anogadzira dzimotokari muAmerica vapinda mukurangwa mabasa nhasi mushure mekudarika kwenguva yepakati peusiku yakanga yatarwa yekuti nhaurirano dzemihoro pakati pevamiriri vemakambani eFord, General Motors neStellantis nevamiriri vevashandi dzinge dzaburitsa chimuko. Kurangwa mabasa uku ndekwekutanga kuitika munguva imwe chete mumakambani anogadzira dzimotokari ari mudunhu reDetroit aya munhoroondo. Matunhu ekumaruwa akawanda akaona vanhu vachivhotera bato reZANU-PF zvine mutsindo, ukuwo Citizens Coalition for Change ichizvambura ZANU-PF maguta musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Asi vagari vakawanda vamatunhu aya vanoti matunhu avo achakasarira shure zvikuru. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Matunhu anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neMasvingo ane vanhu vakawanda vakavhotera ZANU-PF zvine mutsindo. Ongoro yaitwa neStudio 7 mumatunhu aya inoratidza kuti hakuna budiriro inobatika iri mumatunhu aya zvinoenderana nekuvhota zvine mutsindo kwakaitwa neveruzhinji mumatunhu aya. Mumwe mudzimai anogara kurushinga mudunhu reMashonaland Central, amai Michaneta Dumba, vanoti dunhu ravo rakarwirwa zvakanyanya hondo yerusununguko, nekudaro vanhu vakawanda vanovhotera bato reZANU-PF nekuti ndiro rakaunda rusununguko.
Vanhu vakanovhotera ZANU-PF nekuda kwekuti inyaya yekuti hondo yakarwiwa ZANU-PF ikawinwa neropa, ndosaka vanhu vachida ZANU-PF zvakanyanya.
Mumwe mugari wekwasadza kumashonaland East vakizicho Manyara vanoti pachine kuchechidzirwa kwakawanda kwekuti hondo inodzoka vanhu vakasavhota zvine hungwaru kana kunyimwa zvikwanisiro zvinofanirwa kunge zvichipuhwa pachena nehurumende, izvo zvinozoita kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF. Asi mumwe mugaro wekwazvimba mudunhu reMashonaland West vachaora ichigodora vanoti zvinhu zvave kushanduka sezvo bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakwanisa kukunda kuzvimba East zvaisafungidzirwa nevakawanda. Vakafamba bata chigaro chemukuru muofisi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafara imarapira vanoti bato ravo rinovhoterwa zvakanyanya kumaruwa sezvo kuine vanhu vanoona mabasa akanaka arinoita uye rine nhoroondo yakakura munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinokunda pasarudzo nekuti kumareserva kune vanhu vanoona kubata kweZANU-PF vachikutenda nemoyo wose. Kumareserva kune vanhu vanoona kupishaira kunoita ZANU-PF kuti nyika ende mberi vachikutenda.
Panyaya yekuti bato reZANU-PF haruvandudze matunhu anenge arivhotera zvine mutsindo, vamarapira vanoti hurumende yebato ravo yaita zvakawanda kwazvo kumatunhu aya zvakanangana nebudiriro pamwe nekuwaniswa kwemabasa kwevagari mumakambani emigodhi pamwe nekuyamura mhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe dzakawaniswa mbeu nefotereza zvekurimisa pagore.
Saka kana vanhu vachiti hakuna production, isu kupfumbvudza takaita mabeneficiary anopfuura more than 297,000. Imo kumacentral tane 316 madairy farmer vanoita zvomukaka. Handizivi kuti vanhu vanenge vachiri.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reTCCC vaustarosiziva vanoti vakavhoterwa kudarika pane imwe nguva kumaruwa nekuburikidza nechirongwa chemugwazo, asi vanoti mhirizhonga pamwe nekushandiswa kwemadzishe nemasabhuku kunoita kuti vanhu vasasununguke kusarudza bato nevanhu vavanoda.
Nguva ichi takanoshanda nekuti muona mabuda akaita ruzhinji rweZimbabwe vachisapota shanduko vachimira nemusangano wakabuda neuwandu nekuvhota, asi the biggest problem yatakasangana nayo inyaya dzeviolence.
Vaimbove mumiriri weNorton mudare reparamende vakazvimirira vatemba Muliswa vanoti mapato anopikisa anotatarika kupinda kumaruva nekuti havana zvikwanisiro, vachiti bato reZANU-PF rinoshandisa midziyo yehurumende kuenda kumaruva izvo zviri kunze kwemutemo.
Zvakafanirawo nemini kupa muna neBenz. Do you take off at the same time to reach Brawai? Of course. You might take off at the same time, but the Mini Cooper will not get there.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Nzembe vanoti kunyange bato reZANU-PF raivhoterwa kumaruva, bato rinopikisa reTCCC rakakwanisa kutorawo zvimwe zvigaro kumaruva nekuda kwenhamo yatekeshera munyika.
Inyaya yekuti nhamo yanyanyisa kuzvambura vanhu kumamisha. Kutambura kwavo kwava kwenguva yakareba, uye vakarerwa nhema vachiitiswa zvinhu zvisina kuzovapa batsiro nokurarama.
Mumwe anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vanhu havavhotere bato nezvavanoitirwa, asi kuda kana kuvenga bato.
Dzimweni dzenguva vanhu vanongovhota nokuti vanovenga nhingindenhingi pati yakati nyakati yatinoti muchirungu brand association. Kana vangoti munhu akangoti ini ndiri munhu weTCCC nyangwe isingagoni kugadzira migwagwa kana isingaburise mvura muHarare, ino vanongovhoterwa nekuti munhu anenge achivenga ZANU-PF.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo mavhotero evanhu kumaruwa nemumadhorobha agara achizivikanwa, zvinhu zviri kuita zvichichinja sezvo ZANU-PF yakanongawo zvigaro mumaguta, ukuwo Citizen Coalition for Change yakanongawo zvigaro kumaruwa agara ari eZANU-PF chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven supergine.
Muchikamu chedu chemagitare chesvondo rino, nhasi tine hurukuro nemuimbi ari muguta reMasvingo, Gaza Hungwe, uyo anotungamira chikwata cheBudiriro Express vachirova musambo weSungura. Ngatinzwei kuti vari kuzvifambisa sei munyaya dzekudambura magatare.
Ndingati yai mumhanzi ndakangotanga kare kuma2001, asi kuzoti vanhu vazonatsa kuzoziva kuti hakune chikwata chakati cheGaza neBudiriro Express chaakuchizoonekerawo kuvanhu 2021 ndopa takazotsikisa damarefu redu rinonzi Rudo Inzira, rine masongo anokwana kuita 6 Rudo Inzira, Mukoma Peter, Vakandimaka, Neanda, Zororo.
Muri kutambirwa sei neveruzhinji? Tinoona kuti vaimbi vanorova musambo wamunorova imi wesungura uyu mawanda.
Ndinoona kuti veruzhinji vari kutambira misambo yedu zvakanyanya. Nekuti pese pendinotombofambawo ndinosangana nevanhu vechitombobvunza kuti ko madii hatichakunzwi mazuva anaya. Mangonyarara chii chiri kuitika? Vanhu vari kutokomplaina kuratidza kuti vanhu vari kutambira misambo yedu zvakanaka. Uye zvakare ndokutemberera kuti tinenge tichiita kuti vanhu vazive kuti tiriko tichimboitawo mashows nekudii nekudii. Tiri kutendera tichipindawo muvanhu kuti vanhu vazive kuti kune chikwata chinonzi Gaza and Budirek Express muguta remasvingo.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukuita basa renyu remimhanzi mukoma Gaza?
Ichokwadi ichocho, dambudziko rezvekushandisa ndozvinotikonzeresa kuti tiite sekunge hatiko. Isusu tiriko nekuti kuti tikwanise kuita mashows kunzvimbo dzakasiyana kuti vanhu vazive kana tipe tinenge takokwa. Ivo vanenge vatikoka vacho havatipi system chavo, vanongoti uyai mungoperforma. Saka isusu nekuda kwekuti tizikamwe kuti tiriko tinozonge takuhaya system. Kana tisitorinawo mari yekuhaya system hatikwanisi kuenda kuperforma panzvimbo yacho iyoyo. Ndio kunyarara kunozongoitika kune vaimbi vari kusumuka vakaitawo sesusu. Ndiro dambudziko ritinosangana naro kuti shungu tinenge tinadzo asi zvekushandisa ndozvatinenge tisina kuti tikwanise kuperforma nekuzikamwa kuti tiriko.
Saka matambudziko aya muri kuakunda sei?
Matambudziko aya anonetsa kuti timakunde asi shungu tinenge tinadzo.
Vanenge vachidawo kuteererai vasingakwanisi kuuya kwamunenge muchiridzira vanokuwanai papi kana kuti vanowana papi mumhanzi yenyu?
Albhamu yedu Gaza and Budirek Express inowanikwa paYouTube zvakare nepaFacebook, inowanikwa ipapo.
Ndekapi kambo mukoma Gaza kamunoda kuti tibude nako mudariro?
Kambo kwendinotarisira kuti vateereri vange vechinzwa kambo kubva kuGaza and Budirek Express kanonzi Rudo Inzira yokubatana.
Chizwa kambo kanonzi Rudo Inzira yekubatana kubva kuchikwata cheBudiriro Express chinotungamirwa namukoma Gaza Hungwe vamanzwa muhurukuro yataita navo vari kumasvingo. Tichakupai chimwe chirongwa chemagitare yesvondo rinouya. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 pm manherano tiri kutarisa nezvekuradzikwa kwegamba renyika vaJoshua Malinga pamwe nezuva reutongo hwejekerere reInternational Day of Democracy iro racherechedzwa pasi rose nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Gamba renyika uye vairwira kodzero dzevakaremara vaJoshua Malinga vanoradzikwa kuNational Heroes Yeka muHarare. Mutungamiri wenyika vayamasa Munangagwa vachiti Zimbabwe inyika yakazvimirira nekudaro haizombofi yakabvumidza vekunze. Asi vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoti Zimbabwe inofanira kudyidzana nedzimwe nyika kwete kuita umbimbi ndoga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Praxidis Jeremiah.